Ndange ndine politi zero mangwana kwatisenge tichitaura zvinhu zvakawanda. Mitemo yavavo vanoda kumirira musangano sama MPs zvese izvo zvichange zvichitaurwa, uye kuda neproportional representation yamasenators newomen. Then tichange tichitaura nemanifesto yedu kuti yamira sei. I'm sure tichange tichitaura pamusoro peripoti yokuti mitemo mitsva inobatanidzwa nemumiriro mutemo yasvika papi navachinamasa, and vachairman kuda vachapawo ripoti yavo nenyaya dzekufamba kwavakaita kumaprovhinsi kwakasiyana siyana, and nemobilization kuti yakamira sei. Ndiwo zviripo zvakawanda zvinhu zvatange tichitaura. Ndine voter registration yange tichinzwa kuti yamira sei, vachinamasa vachatipa brief on that one.
Ko, panyaya yemitemo yevachapinda mumaprimary elections, mungati zvapera here zvanga zvichida kugadziriswa?
Zvinenge zvapera, ichangosara kuti politburo itarise iongorore.
Ko, nyaya yezuva resarudzo muchaikurukurawo here apa?
Hatizi, izvo handi nyaya yesarudzo ndeyava Mugabe, haisiri yedu.
Ko, zuva rekuitawo sarudzo dzemaprimary elections renyu ringabudawo here pamusangano wamangwana?
Handifungi kuti ringabuda.
Vamwe vari kutika kunonoka uko kunogona kuzokukanganisai sarudzo dzikaitwa mwedzi unouya. Zvinenge zvichifamba sei?
Aiwa, zvinai blessing. Kana takanga isikatisi tadaro, vamwe vamunotaura kuti vamwe vanoti ndivanani.